yakatangira kupane makampani na vanhu vaiva tinoziva kuZimbabwe kuti vakaiswa pamasanctions list nehurumende yeAmerica. Saka makampani iwayo kana vanhu ivavo vachinge vachitumidzirwa mari kubva mhiri kwamakungo kwakasiyana-siyana, inenge ichiinda imwe mari yacho nomumabhengi kana iri mari yakanyanyisa kuwanda. Kuti kana ukaenda kubhengi uri uno kuAmerica uchida kutumidzira mari mukampani iri kuZimbabwe, sezvakamboitika kwandiri nechida kutumidzira mari kuGreat Zimbabwe Real Estate from my from bhengi rangu ini, bhengi rangu rinobva razotambidzavo bhengi rokuZimbabwe rakaita seCBZ kuti ichisvitsa kukambani yomuZimbabwe iyoyo. Asi bhengi rokuZimbabwe rinofanira kutanga ratarisa pamagwaro ayo kuti kambani iyoyo iri kushitswa mari iri palist here yamafunctions yeAmerica. Saka CBZ inenge yaita ichipomerwa mhosva yekuti dzimwe mari dzamakapfudza dzaienda kuvanhu kana makambani atakati isu musasvitsa mari idzodzo dziri kumafunctions, vanhu ivavo vari kumafunctions, makambani vava kumafunctions. Saka CBZ yanga ichizviramba izvozvo, hurumende yeAmerica ichiti aiwa ndo zvamaiita izvozvo. Saka papana makakatanwa ipapapa vachitsvagirana maloya kuti vanatsokuungurura mari dzose dzakapfuura nomaoko eCBZ nokwadzaienda, kuti kwadzaienda kwacho vanhu vacho vava vari pamasanctions here. Zvichizopedzisira ike zvino kuti hurumende yeAmerica yazoona kuti aiwa, CBZ haina chayakakanganisa, mari yakapfuura nomaoko ayo sebhengi yaienda kuvanhu vatsvene vasina kunge vakaiswa pamasanctions.
Saka izvi zvinobatsira CBZ nenzira yakaita seipi?
Zvinobatsira CBZ nenzira yakati wandei chaizvo. Hombe yacho ndeyekuzvichenesa zita rayo kuhurumende yeAmerica pamwe chete nezvemubatanidzwa wemari pasi rose, kuti aiwa isu tinoita basa redu nezviri pamutemo zviri pachena, zvokuti vanoda kuongorora vaya kana kutisungisa tinokupai magwaro edu mose muongorora. Zvekare zvichinge chakanakira CBZ nenyika yeZimbabwe ndezvokuti CBZ ibhengi rehurumende. Kasaka ite zvino izvi rabuda mhosva inobva bhengi iradi rabvumidzwa zvino kuchiita ushamwari hwakadzamba hungava hwokukweretesana mari, vachikweretesavo ivo nokukweretavo vachichajana mainterest namabhengi ose zvavo apasi rose, nokuti pari zvino vakasungwa nokuda kwemhosva yavaitevedzerwa neAmerica payange zvino vasunungurwa kuchiita zvavo zvose zvavanoda nemari dzavo kungava kukwereta kana kuinvesta kune dzimwe nyika vachikoreta kuti kurima mari kunouku vasununguka. Saka zvinhu zvakanakira bhengi reCBZ pamwe chete nokunakira nyika yeZimbabwe navanhu vayo vose.